Ndimuswa 14 July mwezi wa pera uyu ndaka testwa ndikawanika ndiri positive. Mushure mekunge ndaenda na mbuya wangu mbuya Margaret Matsahira ku Chitsungo Hospital iri ku March Central kumbire uko. Iwo ndowanga wachirwara saka pawakabatwa waine COVID. Inini nevamwe watataenda navo takazotestwa vose macontact persons. Ndozvakaita kuti ndizive kuti ndanga ndiine chirwere. Twa 17 topata kutashaikirwa nambuya wedu.
Vainge vave nemakore mangani?
103 years old. May he rest in peace. Ndoba kuti ndikuzivise kuti inini kubva zvandakabatwa nechirwere ichi. I was asymptomatic. Zvinoreva kuti ndaisaratidza masymptoms anotaurwa kunze. Unonzwa musoro kurwadza. Unenge uine dziwa, unenge uchiremerwa nekufema. Zvese zvaitsanangurwa izvo handina zvandakambonzwa inini papiriodi yese yandakaita isolation. Asi ndakacherechedza nyaya yeisolation nekuti ndoziva kuti nyangwe iwo usi kuzvinzwa unenge uchikwanisa kutapudzira vamwe. Saka ndakasevha 10 days dzangu dzeisolation. Then after 14 days ndikazobuda muisolation ndakuenda kunotsvaga kuti nditestwe. Ndiziva kuti zvamira sei.
Sei makatora danho rekuti muende kunovhenekwa zvakare kuti mapora here chirwere ichi? Nekuti tinoziva kuti vamwe vakangotanga kunzwa zviri nani panenge pasina dambudziko.
Semunhu anga ashambadza ndakaona zvakandikoshera kuti nditsvage pandinotestwa kuti ndikwanise kusunungura vanhu vakange vakutya kuuya padhuze neni. Saka ndakazoenda kuparlamendi ndikatestwa on my 21st day musi wa 3 August ndikaonekwa ndisina utachiona hweCOVID.
Imi hamuna kunyanyorwara nechirwere ichi zvakanyanyisa, chingava chikonzero chei?
Inini blessing ndinofungidza kuti zvakaita kuti ndisanyanye kuremerwa nacho kana kuti ndisaite masymptoms acho inyaya yekuti ndakabayiwa vaccine Sinopharm muna March. That is among the first group yevanhu vakabayiwa. Ina ndinombobvira ndamboita pfungwa yekuti pane vanhu vada kutiuraya kana kudi. Ndokuti ndozvo ndakatokura tichibayiwa nhomba dzezvimwe zvirwere. Nyangwe patinombofamba kuenda kunana West Africa tinotobayiwa yellow fever. Tisina zvatinombobvunza-bvunza zvatata kuona vanhu vakubvunza. Saka ndinoona pamwe pacho vanhu vanowanza kuda kutsanangura zvinhu zvavasina kudzidza. Wodzamara vakuisa vanhu munzvimbo dzisidzo. Unoyeuka iwo blessing kuti tine even vakuru vemachechi vaimboti vanhu ngavasabayiwe. Tikatorasikirwa neupenyu hwevanhu vakawanda. Vakazoti nguva yapera kuti vanobayiwai. Saka ndiri kuti zvakakosha muupenyu ndezvekuti kana paita dambudziko ngatibvunze vakafunda nezvazvo nyanzvi dzezvinhu zvacho. Saka panguva ino tiri kuti vanoziva pamusoro pezveutano madokta edu, ministry yedu yehealth, World Health Organization. So vanenge vachitiyambira ndozvatofanira kungotedzera pane kuswera tichiteera imwe mibvuri inotiendesa kusiriko. Saka ndingangoda kutsanangura kuti vaccination yakatikoshera. Chimwe zvese ndakaona chakandibatsira, inini ndinoita zvemitambo ndichiri kumhanya mhanya.
Zvakakosha sei izvozvo?
Tinoona mwiri ukagara uchisimbiswa zvinhu zvinobatsira. So chirwere chikasvika pane munhu ane mwiri wakaneta takada kuona sechinenge chinobvachava chaita manyemwe. Saka ndozvimwe zvinhu ngatishandise nguva yatinoiti nayo yakasununguka kumbofambawo netsoka vane dzimota vaya. Maofisa ari mudenga ngatimbokwirewo nemasteps pane kungoramba tichishandisa malift so that mwiri yedu isimbe kuitira kuti tikasangana nezvinotiwana tinenge takagadzirira.
Asika vamwe vanogona kutadza kunzwisisa Honorable Sariwaka kuti ko kana manga makabayiwa nhombai makazobata chirwere sei?
Vaccination chokwadi haitadzisi munhu kubatwa nechirwere. Asi zvainoita ndezvekuti chirwere pachinouya chinenge chaakusvika chakagadzirirwa chinoshaya simba. Zvakafanana nemunhu anenge awaridza mattress pasi odonha kubva mumuti. Unonosvika kukwara kwako kuri nani kana unogona kutosatombokwara. Pane munhu anonowira pamusoro pegiraundi rakaoma. Saka ndoba ndinoda kuti anenge asina kuvaccinatwa munhu anoita semunhu arinopunzikira pahard surface. Asi uyo ane vaccine akabayiwa munhu anenge achinowira pane mattress zvokuti hato kwanisika na kuona semu na ambu dona. Ndizo mwenda zonika ngoda kupa.